Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 23 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobeti masaraure vanodzingwa basa reurayiridzi. Vamwe vasikana vechidiki voita mabasa emakombi kutsvaga cheuviri. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube votarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura urongwa hwebhajeti hwepakati pegore kana kuti midterm budget review. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobeti masaraure vadzingwa basa nebadzi rezvedzidzo yepasi. Vamasaraure vanga vachidzidzisa pachemhanza hai kuwedza. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 mukuru mubazi rezvedzidzo kumashonaland East amai Anatoria Ncube vati vamasaraure vanga vasiri kuenda kubasa kubva zvavatanga kusapiwa mari yemihoro muna 2019. Asi vati havana kuzoenda kunotora mari yavo apo yakatanga kuuya kubva kudzokera pamwe nekusi havana kukwanisa kudzokera kubasa kwacho. Kubva zvavatanga kurwira kodzero dzevarayiridzi vamasaraure vanga vachisungwa vachiendeswa kujeri uye kumbopambwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa nevasori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe divi ravo.
VaZulu tinoshamisika nhasi ndichitambira gwaro rakanyorwa musi wa30 March rinoti handichatenderwe kushanda mupublic service zvinzi ndakasizirwa salari yangu ndikasarega kunoiclaima uye ndikabva ndazorega kuuya kubasa. Zvinove zvinhu zvenhema dzabikwa nevanhu and the procedure yashandiswa haiwanikwe pamitemo yedu yepublic service.
Zvii zvinofanira kuitwa vamasaraure kana munhu achida kudzingwa basa?
Zvatoziva isu ndezvekuti munhu anoendeswa kuhearing otongwa onzwika side rake renyaya yake. Zvinove zvinhu zvisina kubobvira zvaitika panyaya yangu zvinotondivhundutsa kuti vanhu vanonzi vaitwa masummary dismissal nekuti havaa kuya kubasa vanhu vasingazikanwa kunzi varipi.
Asiwo imi manga muchienda kubasa here vamasaraure nekuti tsamba ika iri kuti mange mave nenguva musingaende kubasa kwacho?
Ndane nguva ndichienda kubasa ndichirambidzwa kuloga in ndichiendesa maletter of demand emalawyers angu kuti ndibvumidzwe kuita basa rangu. Asi ndozonzi nhasi ndotumirwa tsamba yekuti takudzika basa nekuti wanga uri absent. Zviitwa pasina kuitwa hearing. Saka zvinhu zvekuti mamwe madetails ese tichazenge tichiburitsa mumahearings hatichatarisira kuti achaitwa. Danho rataa kugara naro pasina malawyers tiri kutarisa tichiona kuti tingakwanisa here kufaila agent chamber application yekungodismisa dismisa uchete tisingaende kumamerits enyaya yacho kuti izotokwa kuti ivo vapudzwe kunzi vadzokere kunoita heri kana mamwe mastrategy atichange tichizoita nemagweta akawanda mastrategy avari kutaura.
Mune chivimbo here chekuti muchadzoserwa pabasa vamasaraure nemamiriro akaita zvina?
Chandoziya ndechekuti pekupedzisira tichadzokera kubasa nekuti kudzingwa uku hakusi pamutemo. Hakuna kuteedzerwa gwara rinotarisirwa pamutemo yepublic service nemalabor rights angu semushandi. Ndaane 10 years ndichishandira hurumende handikangodzingwe sembwa pavanhu vandaa ndichisevha makore esaya ongomuka ati dambura ukama. Hazviiti and hazvibviri.
Mutungamiri wesangano reATUZ Robert Masaraure vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Richakadaro, sangano reatuz, raburitsawo gwaro richiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Gwaro iri, iro rinonzi Policy Brief on State of Education in Zimbabwe, riri kutarisa nyaya dzekodzero dzevarairidzi, mwanasikana uye kushanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7 nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Zvimhinga mupenyu izvata tarisa kana kuti matambudziko atatarisa. Kumira atina kugumira pakutaura matambudziko asi tatisu tinokwanisa kupa pfungwa dzokuti matambudziko aya angagadzosesei. Ende mupfungwa dzatapawo tataura isu mugwaro rataparura iri kuti zvinoda kuitwa zvakafanana nezvekuti panyaya yemuhoro yevarairidzi inoda kuti iwedzerwe. Hurumende yowedzera mihoro yevarairidzi, varairidzi wowanikwa nekupinda muzvikoro vachifara vasingazopedzewo nguva vachienda kumaricho. Totarisa nyaya nechekuita nekubhadharwa kwavana vechikoro, hurumende inofanira kutsvaga nzira dzakati wandei, angave madonor agents kana chi vangabatsire kubhadharira vana vechikoro kana kuwedzera budget. Kwete kuti vana vanozoshaya kuenda kuchikoro nekuti vari kubva kumhuri dzemhuri dzinotambura. Totarisa zveche kuita nekodzero yemwanasikana muchikoro, tiri kuti panofanira kunge paine mapolisi aripo ekuti vana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro zvavanoda zvakafanana nemasanitari pedzi, uye dzidziso kune vamwe vose maererano nekukosha kwekudzidza kwemwanasikana sezvo iri kodzero yake zvekare. Tikatarisa zvezvine chekuita neclimate change, tiri kuti panofanira kunge paine dzidziso yakakwana yekuti kuchazouya ingava cyclone panoda kuitwa zvakati zvakati segadziriro zvisingazokanganise zvikoro zvedu. Saka zvese izvi zviri mugwaro iri.
Muchange muri kupa gwaro iri kunani, uyezve munoshuvira kuti chii chichange chizoitika mushure mekunge maendesa gwaro iri?
Gwaro iri rakananga kuruzhinji rweZimbabwe, rakananga zvekare kunyanya kumakurukota edzidzo vanoona nezvedzidzo muZimbabwe, pamwe zvekare ne maparliamentarians wanomiririra vanhu muparamende. Saka kumakurukota edzidzo tichaendesa zvekare pamwe chete nekuparliamendi, nekuti gwaro iri richabatsira zvikuru kuti munhu wose anzwisise matambudziko aripo chechekuita nedzidzo.
Munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere vari parunare muHarare naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7. Studio 7 yatumira mivunzo kumutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro panyaya yegwaro iri nekudzingwa basa kwavamasaraure, asi vati vachiri kuunganidza minduro uye kuverenga magwaro atavatumira, asi vanga vasati vatumira minduro pataenda pamhepo. Mamwe madzimai echidiki ave kuita mabasa aisimboonekwa sevanhurume chete, akaita sekutyaira makombi, mishikashika kana kuita mahwindi. Vamwe vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu, asi vamwe vachiti uyu munongedzo wekuti madzimai akapiwa mukana haana chaanotadza kuita. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Namo yakaunzwa nedenda reCOVID-19 yakatanga kuparara munyika muna 2020, ndiyo yakasunda muzare rumbidzai gomo kuti vatange kuita windi wemotokari dzemushikashika.
Ibasa randakatanga mulockdown, zvinhu zvaoma, vanhu zvinhu zvachinja, life yachinja. Ndirimo mulockdown imomo ndopandakaomerwa neupenyu, saka ndopandakatanga zvemushikashika ndichienda kubhindura Harare Bhindura.
Vanotyaira tekisi pana Copacabana muHarare muzvare Precious Nyananga vanoti vakatanga basa iri muna 2009, apo vanoti kuenda kwehupfumi kumawere pasi peutungamiri hwamushakabvu Robert Mugabe ndiko kwakapa kuti vatsvage nzira yekurarama.
Ndakazvitanga 2009 mushure mekungewo zvinhu zvisina kumira zvakanaka, ndandine license rangu kana kutanga kuitawo tsvaga zvaindipo kuti ndirarame. Upenyu hwangu hwakachinja, bhozi ndakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro vakapedzawo.
Muzare Ronika Duduo anoti ane chitambi chekuchairawo uye ari kudawo kuchairira makombi sevamwe.
Ndokuna kuchidzira makombi, ndinogona kudrive makombi wacho, ndinogona kugeza makombi acho. Basa rinoitwa nevarume iroro inini ndinogona kutoriita, but hatisi kupiwa mukana wakadai.
Chipanga mazano musangano re Women's Coalition, Muzare Bridget Mashaya Hanya vaudza Studio 7 kuti mazuva ano nekuda kwekuoma kweupenyu madzimai achaite zvekusarudza mabasa.
Mazuvano madzimai echidiki avhurikira pongwa, saka vakuona mikana yekunge vachipundutsa upenyu hwavo vachishandisa basa remaoko avo mumigwagwa pamwe chete nekutyaira mota dzedu dzechidiki dzatinoti mateki.
Mutungamiri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vati vanotendera nawo namuzvare Mashaya Hanya.
Mazuvano kwaane vakadzi vakutyaira vanotyaira zvakanaka zvikuru zvichireva kuti chinogonikwa nemunhurume kadzano chigonawo.
Muzvare Rumbidza Igomo vati ivo madzimai anofanira kusiya tsika yekugarira maoko vobva vashanda sezvinongoita varume.
Kune madzimai akasiwa nevarume ari kuchema kana kuti madzimai ato nevarume. Munhu wemudzimai ngaashande, munhu wemudzimai ngaatsvake mari, munhu wemudzimai must be a hustler. Ikonomi yatira isikuda mudzimai akarara nezamu mukana.
Mukuru mubazi rezvemadzimai amai Lilian Matsika takaendesa vati itsika yavo kukurudzira madzimai kusaz za kuita mabasa anonzi ndeechirume.
Isu seministry inomiririra vanhukadzi tinomufaro mukuru nokuda kwekuona vanhukadzi vakushandawo mumabasa avakanga vasingatenderwi kushanda achinzi ndeye vanhurume.
Bumbiro renyika rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume munyaya dzemabasa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndo zvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa
tirito hoste muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Gati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook ne pa web page inoti www.voashona.com.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda afumobata jongwe muromo achipinda mumigwagwa kuti arambidze vechidiki kuratidzira padare reparamende nenyaya dzeuori. Mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, avo vave nemakore anodarika makumi mana vachitungamira nyika, vanga vayambira vechidiki ava kuti vave kuda kutamba nemoto. Vechidiki vanga vachida kuita zvakaitwa nevamwe vavo muKenya, kuratidza kutsutsumwa neutungamiri wenyika yavo. Vamwe vanopikisa vasungwa nemapurisa vachinzi vari kupesvedzera vechidiki kuratidzira. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu avari muAmerica vachitarisirwa kutaura pamberi pedare reparamende reCongress mangwana uye kuitawo musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Vanoti panogona kunge pave kuda kubvumiranwa kumisa hondo pakati penyika yavo nechikwata cheHamas. Apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ngube vari kutarisirwa nemusuwe china svondo rino kutura mudare reparamende ongororo inoratidza mashandisirwo akaitwa mari yechikamu chekutanga chebudget renyika mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore kana kuti midterm budget and economic review. Mapoka akawanda ane tarisiro dzakasiyana-siyana nezvichaturwa negurukota iri. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveupfumi vari mumiriri weZaka South muparamende vaClemens Chiduwa vanoti
pamidterm review minista vedu vachazenge vachitarira tinoti the state of the economy kuti upfumi hwenyika hwedu iye zvino hwakamira zvakadini, hwouyazve nemapolicies matsva anogona kunge achienderana nemamiriro akaita upfumi, hwouya nemarevenue measures zviga zvokuti nyaya dzemari dzinenge dzakamira sei. Hatizozive hedu kuti vachauya nesupplementary budget here, asi pamwe inogona kusaivapo.
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotarisira kuti kushandiswa kwemari tsvaezigi kuchapararira kumapoka akawanda.
Nekuti pari zvino vezvitoro vanoti vakatambira mari yezigi kubva kune vatengi vari kushaya kwekuzoiendesa nekuti vanogadzira zvinhu vari kuiramba. Vanobvuma vacho vari kushandisawo exchange rate inenge iri pamusoro-soro semuenzaniso panguva inoyi vanga vachishandisa 21 zig to 1 US.
Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanotiwo tarisiro yevemakambani ndeyekugadzirisa matambudziko emari nekushayikwa kwemagetsi izvo zvinove zvikuru zviri kunetsa vemabhizimusi ari pamutemo.
Our expectation, I think nyaya yerevenue iri kunetsa, nyaya yemagetsi iri kunetsa iko zvino. Saka both government nemabhizinesi, we need accountability. Ndo ini zvandingati zvandotarisira wangu semunhu webhizinesi. Otherwise, my business at the moment ari kutambura zvikurusa.
Asi muzvinafundo Ncube vakatozivisa muhurukuru yavakaita nebepanhau reSunday Mail svondo rino kuti havasi kuzoparura supplementary budget vachiti nyika ine mari inoikwanira kuita zvose zvainoda. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi mune zveupfumi varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya. Ava vanoti nekudzikama kwakaita upfumi hwenyika havaoni zvakakosha kuti pawedzerwe imwe mari mubhajeti riripo.
Zvimwe zvavanoreva ndezvekuti ticharamba takangosunga kuti tinge tiine dzikama. Saka hatigoni kutarisira zvakawanda. Vari kuramba kudhindwa kunoitwa mari kusina kutsigirwa nemabasa nezvishandwa munyika nekuti kunokonzeresa kushayiwa dzikama.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti nguva zhinji hapana hapo zvikuru zvinotarisirwa mubhajeti repakati pegore, nekudaro havana zvavari kutarisira kunze kwekungonzwa kuti mari dzakashandiswa sei nehurumende. Sezviri kutaurwa naDr. Chitambara, bhajeti repakati pegore ragara zvaro kazhinji richingotarisa kuti urongwa hwehurumende huri mugwara here. Asi nekuda kwenzara iriko gore rino, vakawanda vane tarisiro yekuti zvimwe hurumende ichawedzera mari mune zvimwe zvirongwa zvakanangana neveruzhinji. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuti havasi kuzokwikwidza zvakare musarudzo yemutungamiri wenyika rakanganisa zvakanyanya zvakadii zvirongwa zveRepublican Party, iyo ichangobva mukusarudza vaDonald Trump zviri pamutemo kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mutoro wenhau Scott Stearns weVoice of America anotipa zviri kufungwa nevavhoti nezvedanho ravaBiden iri munyaya inotevera yamunoverengerwa naEvans Zininga weStudio 7.
Kuzivisa kwakaita vaBiden kuti havachakwikwidzi zvakare musarudzo kwakashamisa mumwe muvhoti wekuGeorgia vaJohn Diggs.
I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle, undecided, or even leaning Democrat.
Ndinofunga kuti muAmerica mune vakawanda vakaita seni, vachiri pakati nepakati, vasati vazvipira kuvhotera bato kana kuti vakarerekera kuDemocratic Party, vari kushamisika zvikuru nedanho rava Biden uye hatizive kuti izvi zvinorevei kwatiri.
Mumwe muvoti wekuGeorgia vaJohnny Bester vanoti vaBiden vaifanira kunge vakazivisa kare kuti havasi kuzokwikwidza.
I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time, and I didn't want to see that again, to be honest.
Ndakave nekakutya negwara raindorotorwa nenyika uye kuda kutungamira nyika kwemakore akawanda kwava Biden. Kutaura chokwadika, ndainge ndisingadi kuti varambe vachitungamira. Asi ukatarisa ivo vaBiden, votarisa vaTrump, unongozvibvunza kuti ko ndiani mumwe angatitungamire.
Mudunhu reOhio, imwe nhengo yebato remaDemocrats vaRichard Freeman vanoti vaBiden vainge vasina mukana wekukunda vaTrump.
Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump. Too many people were concerned about his age, which I was too.
Ndinofunga kuti idano rakanaka. Ndinofunga kuti vaBiden vainge vasina mukana wekukunda vaTrump. Vanhu vakawanda vainge voshushikana nezera ravo nekuti vakura. Kana neni zvainditambudza.
KuNebraska muvoti amai Kathy Lindmeyer vanoti vaBiden vainge voratidza kukwegura kana mupfungwa kubva zvavakasarudzwa kutungamira nyika.
I'm sad because I do feel that Biden did a good job and he really came into this wanting to unify.
Ndinonzwa kusuwa kwakanyanya nekuti ndinofunga kuti vaBiden vakaita basa guru uye vakauya muofisi vachida kuunza kubatana munyika. Asi izvi hazvina kuitika.
KuSouth Carolina mumwe muvoti Mariana Hall anoti danho ravaBiden harisi kuzoita kuti asavhotere vaTrump.
I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party kind of scramble to determine who they're going to put in his place.
Ndinofunga tichaona chipatapata mubato remaDemocrats vachiedza kuti ndiani achatungamira bato iri musarudzo. Ndiri kuona vamwe vachiti havasi kuda kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nekuda kwezviri kuitwa nehurumende zvisiri kufarirwa nevakawanda.
Mumwe muvoti wedonho reWashington, Jill Holm, anoti amai Harris ndivo vavari kuda.
Rooting for Kamala. Love to see a female up there, you know, and I think Kamala is incredibly sharp. Speaks well. I think that she's ready.
Ndiri kutsigira amai Harris. Ndoda kuona mudzimai achitungamira. Ndinofunga amai Harris vane njere dzakapinza, vanogona kutaura. Ndinofunga vakagadzirira.
Mudunhuwo reOregon muvoti vaDavid Strong vanoti vakagadzirira kutsigira amai Harris.
You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee. If she's not, then I think there's going to be
hakusi kuti amai Kamala Harris ndivo vachasarudzwa kuti vatungamire. Asi vakasarudzwa, ndinoona pachizoita ropa rakaipa pakati penhengo dzeDemocratic Party.
Stacy Pritt wekuNew York anoti zvinhu zvakaoma kuti maDemocrats akunde vaTrump.
Somebody who is younger, he will seem more competent at least. Whether or not
ndiri kutsigira amai Harris. Ndoda kuona mudzimai achitungamira. Ndinofunga amai Harris vane njere dzakapinza, vanogona kutaura. Ndinofunga vakagadzirira.
Muvoti wekuNew York zvakare Madeline Mills anoti vaBiden vakanonoka kuzivisa veruzhinji nezvedanho ravo rekusakwikwidza.
I wish that the Democratic Party had figured this out earlier so that it doesn't feel so rushed and chaotic at the moment.
Ndinoshuvira kuti dai bato remaDemocrats rainge ragadzirisa nyaya iyi paine nguva kuitira kuti zvisaite kunge zvechimbi chimbi uye zvisina kurongeka. Asi ndinofunga dai vaBiden vapinda musarudzo vaikundwa navaTrump.
Kunyangwe vaBiden vakati vari kutsigira amai Harris kuti vatungamire bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Nebato ravo, nengo dzebato ravo dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano mukuru weDemocratic National Convention kuChicago mwedzi unouya. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, mukaiverengerwa neni Evans Zeninga, VOA Studio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 muri sei apo maswera sei?
Weduwe wanawe Zimbabwe nga wasafundutsirwa kuti toda kubata vaenzi vedu zvakanaka, toda kubata vaenzi vedu zvakanaka. Saka vanhu votadza kuratidzira vachichema nhunha dzavo here kuti tinzipe kusvika rini kuti tichitambura tiri kune dzimwe nyika kudai. Tosvika rini tichitambura nokushungurudzwa kudai mune dzimwe nyika tikushaya rugare muSouth Africa muno. Taakunzwawo tikaonawo vanhu vatinofanira kuti tichemerewo tiratidzire tichitsvagawo kudavirwa. Zvakunzi hei munovharirwa, hei munonzwai kuzama kutyisidzira. Vanhu ngavambozama kuratidzira tione zvavanode kuita zvacho.
Hai, ndinotenda kuti vaBiden vakaisa zvido zveAmerica nyika yavo pamberi pane zvido zvavo iwo. Vakabuda mumujaho wekuti vasarudzwe. Asi ndiri kushamisika kwaTrump uko taitoonawo pamifananidzo paine vanhu vatema variko. Munhu aitaura kuti I don't like these people, kutaura vanhu vatema. Chete mainteresi evanhu nemaonero akasiyana. Asi I think Americans should keep Trump out. Dai mavangobatsire pasi rino rese vanhu vatema, varungu vanofunga nevamwe vanhu vese kuti to keep Trump out. Tapota, tapota. Kunyange tiri kuno kwedu kuno kuAfrica tine zvidoo zvedu zvizvi zvetinoonawo kubva kuna America.
Makadiko makadiko muri yeZimbabwe, anokwasai ndimufundisi moyo. Ndatiregai nditsiure vana veZimbabwe kunyanya vanogara mukati menyika yeSouth Africa, nokuti kaita manzwi nemasoko, kaita kukandarana nyoka mhenyu, kaita kuti maSouth Africa mazhinji akatsamwa zvinotyisa kuburikidza nokuona mwana weZimbabwe wakabuda ari paTikTok ari mujere achitaura kuti munofunga kuti makangwara mukatisunga, tinodla mahara, tinopfeka mahara, tinodzidza mahara, mvure mahara, hatibhadhari rendi, togeza mvura inodziya, tinowana breakfast, lunch, supper. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo hatizvikurudziri chere munhu wakawanda. Tikazva kuti unowana zvakadaro, chirega kudaro. Hakuna chinhu chinodadisa kuva mujere. Jere rinodadisa chinoshamisira chii nakunaka, chinoshamisira mujere chii. Tirasaimone taakutukwapi napapi kuti vanhu ava tirasai kwavasvika. Saka ndirokumbe vana veZimbabwe tizvibati, ndatenda.
Zvakataura uyo murume nezuro uyo pamarinda eiroseka, ngaasatityidzira zvokuti isusu tivhunduke nekuti sadhaki iri kuuya muZimbabwe. Kuvhunduka chatikwatara hunge une katuriko. Ndotendazve vaJobs Scala nespeech yavo yavakapa, vakuchinyatsa kuona vaJobs Scala kuti nyaya yakanga iripo kuti vaJobs Scala vavharwe mutirongo yanga iri nyaya yekuti ivo navachamisa vaseparetane. Sekuda kwavaitoitwa nemapurisa nevamwe utungamiriri hweZANU-PF kuti vaJobs Scala varambe vari mujere kusvika maelection apera, vaJobs Scala vakuchinyatsa kuona pari zvinezvi kuti nyaya yanga itika kuti vavharwe mujere yanga iri nyaya yekuti vaJobs Scala vasange varipo pamaelection.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino muzvikoro, kusanganisira dzidzo yemwanasikana, kurarama kwevarayiridzi nezvimwe, zvichitevera gwaro raburitswa neAtuzi rekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyaya yedzidzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAtuzi Vaobet Masaraure vanodzingwa basa reurayiridzi. Vamwe vechidzimai vechidiki voita mabasa emumakombi. Gurukotare zvemari muzvinafundo mutore Ncube votarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura urongwa webhajeti repakati pegore kana kuti midterm budget review. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Standikile Muhlanga.